Na 7 p.m. kushika na 7:30 p.m. Apo tino kupa.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, December the 20th, 2022. I'm your host, Ntungamile Nkomo. Tonight, we are talking about political violence and incitement ahead of general elections next year. This in light of a video showing alleged ZANU-PF members at a rally chanting, Bamberine Rufurwa Chamisa, or forward with the death of Chamisa, the opposition CCC leader. The video has sparked concern on social media platforms and off, with human rights campaigners and the CCC calling for the arrest of those involved for allegedly inciting violence. The CCC also says it is concerned for Mr. Chamisa's safety. The opposition charges the message in the appalling video is clear testament that the ruling ZANU-PF party is planning an orgy of violence on Chamisa and his supporters ahead of the 2023 polls. A few months ago, a ZANU-PF member, Upton Mashanyika, was caught on camera at a ZANU-PF rally suggesting that Mr. Chamisa must be killed. Police were forced to issue a statement after public outcry, saying they were investigating. But they've not offered an update since, and Mr. Mashanyika is still a free man. On the other hand, opposition CCC official and Zengeza West Member of Parliament, Job Sikala, is still languishing in remand prison at Chikurubi Maximum Prison 6 months after he was arrested and charged with inciting political violence. Many say Sikala's arrest and denial of bail many times is clear indication of selective application of the law by the police, a charge that the police vehemently deny. Lee Chonanjani Zulukandaba siyahlangana kuhlelo lwe Live Talk, The Connection. Namhlanje sixoxa ngodaba lokutshotshozela udlakela phambilini kokhetho luka-2023. Lokhu kuza ngemva kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana etshengisa abasekeli bezanu-PF betshaya islogan emhlanganweni webandla labo besithi Bamberine Rufu Rwa Chamisa, kumbe phambili ngemva kumbe ukufa kukaChamisa, yena ongumkhokheli webandla le-CCC. Amazwi la asolwa kakhulu ngabaningi kanye labo abebandla le-CCC besithi ibandla le-ZANU-PF litshotshozela ukuthi uChamisa abulawe. NgoNtulikazi kulomunye njalo umsekeli we-ZANU-PF u-Upton Mashanyika okhulume emhlanganweni we-ZANU-PF wathi uChamisa kumele abulawe. Lanxa amapolisa ethembise ukuphenya uMashanyika kakabutshwa. Ngakolunye uhlangothi, umeli weZengeza West ePhalamende, uMnumzana Job Sikala, yena uselenyanga eziyisithupha evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubotshelwa icala lokutshotshozela udlakela. Abanye bathi abasekeli bezanu-PF laba kumele babotshwe nxa kuyikuthi ngempela amapolisa asebenza ezimele engasekeli ibandla le-ZANU-PF. Kwaziwayo vatereri ve-Studio 7, nazimu chirongwa chevechidiki che-Live Talk, The Connection. Tiri kutarisa nyaya ye-video iri mudariro iri kuratidza vatsigiri ve-ZANU-PF vachiita slogan yekuti Bamberine Rufu Rwa Chamisa, avo vanova mutungamiri webato reCCC. Vasikire vezanu PF ava vakataura izvi pamusangano webato ravo. Mimwezi mishoma yapfuura pane mumwe zvakare musigiri wezanu PF. Va Upton mashayanyika avo vakataurawo mashoko ekuti vachamisa vanofandwa kuurawa. Zvichitevera kugunun'una kwevanhu vakawanda, mapurisa akazivisa kuti ava kuzeya nyaya iyi. Asi vamashayanyika havasati vasungwa nanhasi. TCCC inoti vamashayanyika nevamwe vari muvhidhiyo itsvai vanofanirwa kusungwa sezvo vachikurudzira mhirizhonga. Mumiriri weZengeza West mudare reParamende uye vari nhengo yeTCCC vaJob Sikala vava nemimwedzi mitanhatu vari musungwa mushure mekupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. And to help us dissect this issue, we are now joined by opposition TCCC member and former Masvingo councillor Godfrey Kurawone, Ashford Guvuriro of ZANU-PF, as well as Mr. John Muchenje of the organization 4H Zimbabwe Foundation. And before starting off with Mr. Kurawone, let me set some ground rules. Gentlemen, welcome. And for us to, you know, speak equally, to get equal speaking time, I would request for you to answer, to give us your answer within 1 to 1 minute and a half. So that we are all allocated enough time. This is an important topic, and every voice must be heard. Now, coming to you, Mr. Kurawone, you saw the video that's making the rounds of alleged ZANU-PF members saying, "Pamberi nerufu ra Chamisa." In other words, forward with the death of Mr. Chamisa. You are a TCCC member. What do you make of this? Mr. Kurawone?
Yes, that is not new, you know, coming from ZANU-PF. And what pains us as opposition is that there is a clear selective application of the law. You understand that our Honorable MP Job Sikala is in prison. He has been in prison for 6 months now. He's talking about most of inciting violence. And the same thing happened with that guy of my, that guy Mashayanyika. Akati kiti pasine na Chamisa, we are saying Chamisa ngasi, but he is moving scot free. Police is doing extremely nothing, and we are seeing him every day. Achifamba are free, and nothing has been done by the law enforcers. And now this again happened, and police is keeping mum as if nothing happened. So you see that Mutemo Utafanzo Rumbamayani, which we all regret as Zimbabweans. We don't expect that to happen in a free country. We don't expect that to happen in a country with a police force. We expect the police force to act without any political bias. But we are seeing a different thing. We are seeing police as an extension of the ruling party. We are seeing police is being very, very incompetent. They are doing nothing when it comes to issues to do with ZANU-PF. When it comes to issues, my crimes are power with ZANU-PF. They act as if they don't exist, which we regret as citizens. We expect the police to protect us as citizens. We expect police to be very, very independent and impartial. But that's not the case in Zimbabwe. And it's very regrettable.
Thank you. The Vakurawone, Tiwe Kwamuri, Va Ashford, Guvuriro, ZANU PF. Mr. Guvuriro, I'm sure you have seen the video in question of ZANU PF members saying Pamberi nerufu rwa Chamisa. Do you condemn that?
No.
Vaguburiro, I can barely hear you, but I'm saying I'm sure you have seen the video in question of members of your party chanting, Pamberi nerufu rwa Chamisa, forward with the death of Chamisa. Do you condemn that? Vaguburiro, ameno munga move a bit here from where you are. I can barely hear you, but ngunzwa zvamuri kutaura. Murotaura ne kuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanogara vachishoropodza mhirizhonga. Hongo ichokwadi, but pavideo iyi ndiri kuti imimi senhengo yeZANU PF muri kushora vamwe venyu here. Do you condemn your fellow ZANU PF members who uttered these remarks?
Chiti hapana chekushora nekuti hapana mhosva yakaparwa, hapana chakaparwa nyakumbedzi vakataura pazvidhiyo muri
kutaura. Hapana mhosva yekuti pamberi nerufu rwaChamisa, is that not inciting violence?
No, if someone says but nerufu imauna kuaiuiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Okay,
thank you there, Mr. Guburiro. And we might have to call you back because our connection actually iriku sheka sheka. But meanwhile, let's go to Mr. John Muchenje, the Sanganore 4H Zimbabwe Foundation. Va Muchenje. Muri kunzwa vaguvuriro vari kutaura hanzi hapana mhosva yakataurwa nevatsigiri vezanu pf ava kana kuti vamwe vavo sezvo veri nhengo yezanu pf pamashoko ekuti pamberi nerufu rwachamisa muri kubvumirana navo here
ndiita muri kunzwa zvakanaka
etiri kunzwai vamuchenji
okay ndinotenda chokutanga ndinoda kumhoresa vacomrade kurawona varipo nacomrade Archibald Guriro vabva kumapato avo akasiyana varudzirwa pamhenya yajepisi chokutanga tikatoza bumburi remutemo wemuzimbabwe rinorambidza nyaya dzemhirizhonga nenyika yedu yezimbabwe uyezve maslogan oro matauriro ekuti pasina nhingi ndinofara kuti nhasi tambatiri kugweri tichitaura nemapatis akasiyana-siyana angari seven nhasi anoinkluda zanu pf and triple c ende mayouth anga aripo vanga vachiti tichaengeja vakuru vedu tisiyane nemaslogan ekuti pasina nhingi so slogan yekuti pasina nhindi titaura sare munhu uye tikurudzira kuti munhu yeye aurawe semaonyeki seizana seinekurudzira peace ndakamirira for zimbabwe foundation tinokondema such language yatinoti hate speech zvakambotaura futi nezimbabwe human rights commission havaramba mashoko akadaro so tinotsigirana isusu nezimbabwe human rights commission inova commission yakamisidwa napresident vamunangagwa muzimbabwe tinoramba mashoko atinoti mahate speech orekutaura zvekuti ndaurawo ezipumbiro remutemo uye bhaibheri shoko ramwari rinorambidza vanhu kuti vaurayani.
Thank you the Siyabonga tinotenda vamuchenje and please do stay on the line. Now for those just joining us, this is Live Talk The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight we are talking about political violence and incitement ahead of elections next year. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Siyalamukela mthwakazi omuhle sihlobo esithandekayo Zimbabwe omuhle kuhlelo lwe-Live Talk, The Connection, okuluhlelo lwabasakhulayo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lodlakela kumbe amazwi atshotshozela udlakela ngemva kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana kubo-Twitter, kubo-WhatsApp, kubo-Facebook etshengisa abasekeli bezanu-P F betshaya islogan besemhlanganweni webandla labo besithi phambili ngemva kaChamisa kumbe Pamberi nerufu lwaChamisa. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Godfrey Kurawone owebandla le-Triple C, uAshford Guburiro owebandla leZANU-P F kanye lo mnumzana John Muchenje owehlanganiso ye-4H Zimbabwe Foundation, okuyihlanganiso ekhuthaza udlakela njalo ehamba esigabeni ezitshiyeneyo ixoxisana ikakhulu labasakhulayo ikhulumisana labo ngendaba zokuthula lokutshiyana lodlakela ngendaba zombusazwe. Limzwile uAshford Guburiro owebandla leZANU-P F. Ngimbuzile ukuthi uyayisola yini uyabasola yini abanye bakhe abeZANU-P F abaphume kuvidiyo le besithi phambili ngokufa kukaChamisa kodwa yena uthi hayi ngeke basole ngoba akulalutho olubi abalwenzayo. Lizwile njalo ubaba uJohn Muchenje owenhlanganiso ye-4H Zimbabwe Foundation othi sikhuluma nje bebesegweru bevela kobulawayo bexoxisana labasakhulayo ngendaba zokuthula njalo bebakhuthaza ukuthi batshiyane lodlakela. Sibuyele kubaba uGodfrey Kurawone owe-Triple C. Vakurawone ndizokere kwamuri muri kunzwa vaAshford Guburiro veZANU-P F hanzi handigoni kukondema kana kuti kushora vanhu vari muvhidhiyo iyi vanova vanhu veZANU-P F nekuti hapana chakaipa kana kuti hapana kutyora mutemo kwavakaita. Muri kudini mashoko aya?
Mashoko avaGuburiro mashoko anonyadzisa, hatingatarisiri kuti vange vachitaura especially kana vachine kuwirana nesu kuti Zimbabwe inenge rasununguka, nokuti havagoni kutiudza kuti ramuna ati pamberi nofa waChamisa aiunza chinhu chakanaka kana ivo vachida kuzotungamirira nyika yeZimbabwe muna kuzotungamirira nekana maora yavanhu vese chimwe chinhu choda kuti ndevanhu ve4H I think maamoriita interview nomwe musikana wapanapa we4H ndiyakuudzai pano kuti the success yeprogram ye4H will be determined by the attitude of ZANU-P F, and this is what we are seeing today. They will never repent. Violence is within their DNA, and therefore 4H mune basa renyu ndeekuhanira ZANU-P F 24 hours, because if they don't repent, nothing is going to change in terms of violence in Zimbabwe. Muchiona kuti nyaya yekuka kwaChamisa vakaiva varina kubhakara haina kutanga nhasi, and ZANU-P F when they say Chamisa must die, they mean it, because gore riya rakamuponda ponda paairport akarangamira kuchipatara. Last time vakauda kumuuraya kumashingo, vakauda kumuuraya kwamutare. If you still remember kumaronjera pachitoka tree planting, pakaitwa pakapaida puti live ammunition in pursuit of Shamisa's death. So this is not new. So and they mean it when they say Shamisa must die. Something which every sane Zimbabwe should condemn. But I'm surprised with this burial. I don't know if can I anemoyo and I would have chose it. Because every sane Zimbabwean should condemn a death yemunhu because of politics. That's so bad.
Siyabonga mnumzana kurawone qhubeka ubambile murukunzwa apo ba kurawone oli lunga le Triple C wake waba ngu councilor wemashingo uyakhuluma uti hayi bawathatha serious amazwi abasekeli bezana PF laba ngoba sebeke bazama ukulimaza kumbe ukubulala uChamisa ba uthi bake bamthaya e-airport ngakho walimala kakubi ngakho nxa kuphuma amavideo anje abasekeli bezana PF besithi phambili ngokufa kumbe ngokubulawa kukaChamisa bona njenge-Triple C njengebandla bawathatha serious lawo mazwi. Ndizokere kwamuri va muchenje mataura nenyaya yekuti manga muri kugweru you were also in Bulawayo and ndofunga muri kunzwa vakurauone vari kutaura vari kuti he said it before pachirongwa chino ichi kuti kubudirira kwezvirongwa zvenyu zvekukurudzira runyararo munyika kuchadependa necommitment yezanu PF murunyararo asi pari zvino vakurauone vari kuti haizi kuonekwa commitment yezanu PF muri kuti chiva muchecha
nyaya yepeace chekutanga haifani kurekera kubato one mapato ese ari muzimbabwe ati kushanda nawo ese anova zanu PF vese vanofanira kuita commitment towards nyaya dzepeace. Mapolitical parties ese anofanira kureforma maitiro avo saanyaya dzerunyara romunyika yezimbabwe. Tinofara kuti takanowana awards yepeace yakapiwa kufrance ikaita mungano namapolitical party leaders anova vamunangagwa vachamisa vamunzora vamadhuku vatsenengamo madhambinda matarira nemamapata takasangana navatsenengamo vese vakura vaikomita kunyaya dzepeace vachitofara kuti inga tinofara kutiaaizvino ndovakuru vati chii ekuatii nekuti ndiwo vanonyanya kuita mhirishonga muno muzimbabwe munoramba muchitaura muchikurudzira nyaya yepeacebuild inova yatinoti tinonange iprocess yekuti hatigoni kuti tikatanga nhasi kuti mari zvavo tobuda nhasi but tinoti nyaya dzemhirishonga kuti hatii kuniramba tingofaita munyika yezimbabwe kuti vechikuti ngatisiyei nyaya dzemhirishonga muzimbabwe ngatiredzei kushandiswa nevakuru vanoya kwatiri dzingava mari dzatinopiwa dzingava ndoro that is a difference of our political ideology. Nyaya dzemhirishonga sometimes it is a physical. It is also on cyber social media. You know a lot of screening in media. It is not a post opinion. When I found out that we have a team, let me respect. It is a Rakura only, whatever truth you see. Let me respect to you, the battle of your supporters. Can ask for the good or the bad news. Let me respect to the battle of your supporters. Can Angana or the battle of your MDC team with your team. Let me respect to you. What you want is tolerance. Let me learn to tolerate each other. Regardless of the different political affiliation. But we as an organization, we condemn my hate speech. Angawane kuda kuzanu PF, angawane kuda kuTriple C, angawane kuda kuMDC, MCFC. Tisarudzi bato rekuita kondemu whatever vanenge vataura. Bato rimwe nerimwe ngarimirire pachokwadi kuti kurudzira runyararo mukati menyika yedu yeZimbabwe. Nekuti mapuresidendi avo ese takasangana navo vakabare chirongwa chetika tikuita muzimbabwe vakaramba vachitaura kuti tinyangwa tikutidraive 4h muchitaura nyaya dzepeace so tinokumbira kuti kumazvikundidas ese emapolitiaii mapurezidendi enyu takasangana navo vari kufarire chirongwa chepeace tiisu semayutolidas vari dzikitei nyaya yepeace building dzasi kumapuresidendi madistrict kwedu nekumawazi kuti munyika medu muene munyaro ye2023
uyakhuluma lapho ubaba uJohn Muchenje owe-4H Zimbabwe Foundation uthi hayi kubalulekile ukuthi amabandla wonke ezombusazwe azinikele kuhlelo lokuthula njalo uyatsho ukuthi sebehlanganela bakhokheli bamabandla ezombusazwe bathembisa ukuthi hayi ngempela bayalusekela uhlelo lwabo lokukhuthaza ukuthula elizweni ngakho uthi is up to abasakhulayo labo ikakhulu inkokheli yabasakhulayo kumabandla ezombusazwe ukuthi layo ikhuthazane ikhuthaza abanye abasakhulayo ukuthi hayi sisiya nje kukhetho ngomnyaka ozayo akube lokuthula elizweni. Coming back to you, Mr. Akurawone, one might argue that Mr. Mnangagwa, the president and the ZANU-PF leader, has nothing to do with the issue of inciting violence because he has said time and again that people must shun violence ahead of elections. What say you?
Mkomandungamili. Taneta anokita tsikuku vatavata nezanupf tina kutanga politics nhasi 2008 june 27 june election vamugabe vaibuda patv every day vachikurudzira peace asi zvaitika on the ground was opposite nezvavaitaura. They are very good at deceiving the international community. They are very good at deceiving my externals who are not in Zimbabwe, so that they pretend as if they want peace when actually they want violence. Vamunangagwa, like I said, Mashuri, he copied everything from Vamugabe and he perfected Kudwafure Amugabe. He is good at indicating right and turning left. That's him. So Zamotaura, Mashoka Amotaura. Serious. What we take serious is what is happening on the ground. Kushika taona shanduko pa ground. Dr. Tibvume kuti Mnangagwa vakuda peace. Hamundiudzini kuti Mnangagwa is failing to control his people on the ground. No. He can control them. But actually he's the one anovatuma, but then oenda kuoita senge ari kuda peace. That's their nature. To deceive people. So mashoko anotaura haana kuzara nechokwadi, mashoko akazara nenhema nekunyengera.
Auyala ke lapho uKurawone weTriple C uthi hayi ukuthi uba Mnangagwa useke wathi abantu mabahlalisane ngokuthula akutsho lutho, uthi nguye otshotshozela udlakela. And unfortunately ilunga leZANU-PF uArchford Guvuriro akasekho kuhlelo, inombolo yakhe ayisadotshwa. Mr. Muchenje, coming to you, let's have your last word in 30 seconds.
Okay, thank you very much. My last word is to the youth in Zimbabwe. That Zimbabwe is our nation. Let's desist from violent violence, physical and also online. Let's learn to appreciate that we differ on political ideologies. At the moment, we tolerate each other because we give our own political address to campaign during the election. We are going to take 23 in a peaceful way. My president, Edwards, are going to try to get in. So, I have to do this election. If you're not in the internet, ask for the Gurino.
I'm sorry we have to leave it there. We are out of time. That brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests. That's John Muchenje of the organization 4H Zimbabwe Foundation, Thanks also to Godfrey Kurawone of the CCC and Ashford Guguriro of the ruling ZANU-PF. And of course, thanks to you, our listeners and viewers at home. Be sure to tune in again tomorrow. My name is Mtunga Milinkomo. Good night, Zimbabwe.